Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechina 14 chikunguru 2022 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Mutengo wechingwa unogona kukwira chironguva zvichitevera kukwidzwa kwakaitwa mutengo wefurau neGrain Millers Association of Zimbabwe. Zimbabwe Congress of Trade Unions inoshora hurumende pamusoro pekumhanyira kudzinga basa vashandi vanenge vachirwira mihoro yakakwana. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Vanobika chingwa vanoti mutengo wechingwa unogona kukwira chironguva zvichitevera kukwidzwa kwakaitwa mutengo wefurau nevanogaya upfu veGrain Millers Association of Zimbabwe. Mugwaro ravakaburitsa nemusi wechipiri, sangano reGrain Millers Association of Zimbabwe rinoti rakamanikidzwa kuwedzera mutengo wefurau nezvikamu gumi kubva muzana kana kuti 10% nekuda kwekukwidzwawo kwakaitwa mutengo wegorosi neGrain Marketing Board. Vanogaya upfu ava vanonzi vave kutenga gorosi kubva pamadhora eZimbabwe anoita $239,360 kuenda pa Zimbabwean dollars $258,416 patani roga roga. Ngati nzwei hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri weStudio 7 nemutungamiri weBakers Association of Zimbabwe vaWellington Peyama.
Ya, zvinhu zvinosuwisa zvikuru kuti iko zvino tinogara takabata mapenzura kuda kuti tigare tichitarisa mitsi dzekuti tingararame sei mukuita bhizinesi kwedu nekuda kwemamiriro akaita kunze pasi rese, zviri kunetsa pasi rese uyezve zvinozonetsa tiri munyika yedu nenyaya dzeinflation yaitika pasi rese. Kuitawo isusu muno munyika tinorohwa nezvinhu zviviri zvemari zvandogara nichitaura kuti wani kune ishu yerate inogara ichichinja. Saka kuchinja kwerate kwakweya sekutaura kwandoita kuti marizosi zatinoshandisa hasi yemuno, tinoshandisa maraw materials anobva kunze kwenyika. Saka zvose gorosi zvese zvatingade zvikwanisiro zvekushandisa zvinoita kuti tikwanise kubika chingwa zvinobva kunze kwenyika zvotengwa naivo vave vekuGrain Millers. Saka maMillers ivava vagai vegorosi vakanga vakwidzirwo zvinhu vanovevo tikwidzirawo isusu, sezvo makosta acho anenge takwirawo isusu tinozomuendesa kune mutengi. Asi tinenge tichitoshushikana nekuda kwokuti dzimwe nguva vatengi vacho vanenge vasingachakwanisi kutenga, zvinova zvinoita kuti isusuwo basa redu ringe richidzorekera kumashure.
Chingwa chingatarisirwa kukwirawo nezvikamu zvingani kana kuti mapesendeji iwa?
Isusu tinotarisa kuti ava vachakwidza zvichienderana nekuti vakunga kuti vachatikwidzira zvakadini. Isusu togara pasi, kana tagara pasi tinenge tichikurukura kuti zvinenge zvichizofamba sei. Asi tiri mubishi-bishi kukurukura naivo vanogaya gorosa. Kana tanzwanana tichaona kuti vanenge vazosvikawo papi, nekuti isu tinenge takamirirawo vatinoti maend users vanova vatengi kuti vatengi vedu izvavazozvikwanise sakatodini. Saka tinoedza kuti tibatsirane naivo vanogaya gorosi kuti naivo varambe vachiraramawo, isusuwo tirambe tichiraramawo, vatengi vagoraramawo. Ndozvi zvatikuedza kuita, takutongoshandira nyika kusvika tagara pasi naivo vagadziri vegorosi vatiudza kuti zvinofamba sei.
Mamwe matambudziko amuri kusanganawo nawo mubasa renyu kunze kwekunetsa kweflower angava api?
Zvamunoziva ndezvekuti zvose zvatoshandisa kana dzingava motokari dzatinoti isusu tinoda kunotakura zvingwa zvedu dzichiendesa muzvitoro mapata zvone anogadzirwa kunze kwenyika kuti atengwe zvese zvinoda foreign currency. Tikati mishini yedu yatinoshandisa kubika iyi ikaita chinonetsa pairi zvose zvinoda futi kudini kunotekwa kunze kwenyika atinoti maspare parts acho. Saka tinenge tine matambudziko ekuti mukushayikwa kwekuwana iyoyo mari yekunze kwenyika zviri kuita kuti tipedzisire taakuremerwa kana kuti tinge taakuremedzawo vatengi vedu vechingwa. Saka ndobudambudziko hombe ratiri kusangana naro.
Tiri kuonawo vamwe vari kutengesa zvigadzirwa zvavo vari kutengesa nemari yekunze. Imiwo mati masvikawo here padanho iroro?
Iya, zvinhu zviri kutotiomera izvozvo nekuti tingati isusu nevanhu tiri hochekochi. Saka isu tikangoti taakuita izvozvo nevanhu tatoita matambudziko nekuti kana hurumende handifunge kuti tingave neukama hwakanaka vanzwa kuti isusu taakudini taakushandisa mari idzi dzekunze idzi kunyange dziri dzo dzinoita kuti tikwanise kuoperata bhizinesi redu. Mabhizinesi edu haakwanise kushandisika nemari dzemuno nekuti dziri kubva dzanyanya kudyiwa dzikurwa neinflation pareti pacha. Saka isusu kutikwanisewo kuwana mari zvemutemo zvemaauction rates hatisi kukwanisa kuiaccessa. Vazhinji vedu tinoti macommunity bhekari kana kuti mabheka madiki ari kunze kutuma nhingiti nzvimbo tudiki kana nekuziva kuti zvinofambiswa sei zvinotonetsa asi vanenge vachiita basa rekuda kuti tidi tibatsire nyika yedu.
Avo vange vari mutungamiri weBakers Association of Zimbabwe vaWellington Peyama vari parunhare naJonga Kandemiri weStudio 7. Zvichakadaro, imwe nyanzvi mune zvemabhizimisi inoti mamiriro akaita nyaya dzezveupfumi munyika haana kunaka. Muzvinafundo Elliot Masocha vanoti hurumende inofanirwa kufungisisa isati yadzika mutemo uye inofanirwa kuramba yakatarisisa kuona kuti mitemo yezveupfumi inotevedzerwa zvakasimba here.
Ndinoona sokuti upfumi hahusi kufamba nenzira inonziyo nehurumende, Ministry of Finance neReserve Bank ndo inofanira kufamba ikonomi nemitemo yavanenge vachiti vaisa pamwe chete nekuauction uko kwavanenge vachitengesa mari yokunze kumabhizinesi kuti vanenge vachiti zvavo kuauction ikoko kunoshanda asi zvaunozoona kunokunzwa kumabhizinesi acho mabhizinesimen acho nemabhizinesi women acho vanenge vandotengeserwa mari yokumaauction ikoko nereserve bank kuti vakwanise kuodha zvinhu zvavo avasi kupuwa mari iyoyo nenguva uku vanenge vatorerwa mari yavo yavanenge vashandisa kutenga mari iyoyo yamaus dollar kuauction vopedza mwedzi miviri mitatu mina vasati vapuwa mari iyoyo. Saka zvinozoita kuti vaende kublack market kuyo kunotsvaga mari. Pavanoende kublack market kuyo kunotsvaga mari inenge ichidhura. Kudhura kwairi kuita ikoko kublack market vanenge vachiwana yakadhura ndo zvinozoita kuti vadhurisevo zvinhu zvavo muzvitoro. Saka ndichitarisa mafambiro eupfumi kwenyika nenzira idzodzedzo hazvisi kufamba nenzira yakanaka zvachose. Hakuna unenge unoradza une simba rokukondrola kukwira kwezvinhu nokuti auction inonzi inoshanda asi iri kunzi haisi kushanda navanhu vari mubhizinesi machemo havasi kupuwa mari dzavo nenguva dzakakwana. Vovhara here vakamirira kuti vapuwe mari yavo kuauction?
Muri kusangana nevana muzvina bhizinesi vakawanda vanoti chii kwamuri Profesa Masocha?
Vanoti ivo ikonomi yeZimbabwe kuti utokwanisa kubudirisa bhizinesi rako ndokunge uchitongoita zvichijabhanja zviya kuti unowana mari yokuodha zvinhu zvako kwese kwaunogona kuiwana kusingabvumidzi kwacho ikoko kana mumastreets nokuti vanenge vachiti ko kusiri kufa kwebhizinesi rangu ndokupi. Ndo zvandiri kunzwa kumabhizinesi people vanhu vamabhizinesi. Zvekare ndichipinda kumabhizinesi ndinoona kuti kwaiyo reti yakanzi nehurumende mabhizinesi ose ngaashandise exchange rate yehurumende kuzvaasingambozviiti izvozvo wani tinotoona mamwe akatodisplaya namazuva ramakuru reti yavomu isinei nereti yehurumende yokuauction ikoko tobuda zvekare panze tinoona vaya vaenzi vanosungwa kana vachikumbira kunoswipa makadhi avo vachitora maus dollar avanongovapo saka hapana inongova inondikati ufumi hwejambanja zviya kuti mumwe nomumwe unongoita zvinomuraramisa mabhizinesi anoita zvinoraramisa mabhizinesi avo vanhuwo zvavo anoitawo zvinoita kuti zvivararamise vakwanise kupfuurira mberi mitemo inosetwawo nana reserve bank yavanoti mitemo nana ministry of finance hakuna uri kumboitevedzera inongova mitemo yavanongoti taita zvakati chikati asi hationi zvichitevedzerwa isu kana taakuenda kunotenga
muzvinafundo Eliot Masocha vari parunhare muHarare nestudio 7 hurumende inoramba ichiti vemabhizimisi vanofanirwa kutevedzera mitemo inenge yadzikwa nehurumende ichiti inogona kutora rezidensi yekambani inenge ichityora mitemo Sangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions ZCTU rinoshora hurumende pamusoro pekumhanyira kudzinga basa vashandi vanenge vachirwira mihoro yakakwana. Munyori mukuru weZCTU vaJafet Moyo vanoti zviri kuitwa nehurumende zvinoratidza kutadza basa nekuti mushandirwi wose wose anofanira kugara pasi nevashandi achinzwisisa zvichemo zvavo. Izvi zvinotevera mashoko ekuti Bodhi reHealth Services Board rakaudza zvipatara kuti zviendese kwariri mazita evakoti vose vakamboramwa mabasa mwedzi wapera. Tatadza kubata gurukota rezvekubudiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa, asi tabata mutungamiri weZimbabwe Nurses Association vaine kudongo vakati tivabate mangwanani anhasi. Vajafet Moyo kuti vatiudze pamire Zimbabwe Congress of Trade Unions panyaya iyi.
Kwatiri zvinhu zvakatoshata, zvakatoshata pakuti vashandi vane kodzero rokuramba mabasa kana vasingafari nemihoro kana maconditions of employment. Zviri pamurau, mushandi anobvumidzwa kuregera basa, zviri pamurau. Asi zvekare tangoona kuti haisi zvekutanga kuti maemployers kunyanya hurumende inongomhanya pakudzinga vashandi mabasa kana iyo yatadza kubhadhara vashandi mari dzinofanira vazvichibhadhara. Taona madhokotera achidzingwa, taona maticha achidzingwa, saka maitiro avo asi zvinorwadza ndezvekuti kuzvipatara uko ruzhinji ndiro ruchatambudzika nenyaya yekuti kuchashayika vanhu vanazovadzira vanhu vanorwara, vanhu vanofanira kuvadzirwa. Tikuona kuti hurumende iri kutotadza kubata nyaya, tingati nyaya dzevashandi, nyaya dzeindustrial relations. Hazifanirwi achibatwa nenzira yakadaro kuti kana vanhu vakonana vanhu vanongomhanya kuti vanhu ngavadzinge mabasa. Ivo vari vanhu vanopa maservices kune ruzhinji. Saka chinhu chakatoshata zviri kuitwa naemployer.
Imimi sesangano reZimbabwe Congress of Trade Unions, pane zvamuchaita here pamusoro penyaya iyi?
Of course, chichatoisimbisa nyaya yacho. Iyo zvino tinogwaro, takokwa negovernment kuti tigare pasi tinegoshete vanoti pachirungu a social contract. Hatisi kuona kuti pane zvichabuda panyaya idzodzo. Hatingatauri nyaya yemuchadho, nini ndakazvimba maziso woti ngati chadhei. Saka iyo hurumende kana ichida social contract nevashandi inofanira kutoregera nyaya dzavo dzokuti kana vashandi varega mabasa panotodzingwa mabasa. Zvirika kwavari saemployer kuti varegere zvavanoita, asi hatisi kuona kuti nhaurirano dzavari kuti tiite panyaya yesocial contract pane anything zvichabuda here kana ivo vachiita nyaya dzavo idzodzo dzokuti panongodzinga vashandi pavanodira.
Tinoona kuti hurumende nevashandi vayo vava nenguva refu vachiita hurukuro dzokugadzirisa zvinonetsa maererano nenyaya yemihoro. Imimi seZimbabwe Congress of Trade Unions, munoda kusvika kupi muchiita hurukuro dzisina zvadzinobudisa?
Hurukuro dziri kuitwa pamalevels akasiyana-siyana. Ndambotaura pane ime platform ndichiti pane nhaurirano dzichaitika kuti tive ne social contract. Pa social contract apa tinenge tichita kuti tiwirirane kuti pamuchado uyu kana kuti pakuwirirana uku ndezvipi zvinofanira kuitwa ndezvipi zvisingafaniri kuva zvichiitwa. Nyaya dzokutadza kubhadhara mihoro ndedzime dzacho nyaya dzinofanira kuva dziri pakati pesocial contract. Saka tiutarisira kuti panational level tichatoona kuti tinogadzirisa nyaya yegakava yekusawirirana pakati paemployer naemployee at the sector level. Pasi ikoko pakati pana employer nevashandi tiutarisira kuti kana zvanetsa kuti vabatadze kuwirirana vanokwidza nyaya dzacho kuti zvisvike kunational level. Tambotaura nyaya yekuti senyika tinofanira kuva tine national minimum wage nenyaya yekuti kumasectors uku hapana chabuda. Ndizvo zvatiri kuona pakati pegovernment nevashandi vayo.
Avo vange vari munyori mukuru weZimbabwe Congress of Trade Unions vaJafet Moyo vari parunhare kuHarare neStudio 7. Nyanzvi munyaya dzezverunako kana kuti modeling dzinoti industry yemodeling haisi kunyatsofamba zvakanaka uye haisi kukura chero hazvo tarenda ririmo munyika. Izvi zvinotevera kukunda mumakwikwi aMiss Great Britain 2022 kwamuzvare Noki Michelle Simbani akatora mukombe waMiss Great Britain 2022 uye mutevedzeri wake wechipiri ari muzvare Paida Moyo Mangi, vose vari zvizvarwa zveZimbabwe. Muzvare Noki vanoshanda sachemical engineer, ukuwo muzvare Paida Moyo vakaita zvidzidzo zvemakombiyuta paUniversity of Leicester. Evans Zininga weStudio 7 aita hurukuro nechimwe chizvarwa cheZimbabwe chinodzidzisa nekubatsira vechidiki vanoda kuita zvefashion design nemodeling. Muzvare Abigail Juru vanoshanda nesangano reJ Incorporated Practitioners kuSouth Africa.
Ndinoitwa Abigail Juru. Nyaya muri kutaura zvokwadi takainzwa ende tinofara zvekuti nekuti vana vedu vekuZimbabwe vari kuwanikwa vachiita zvinhu zvikuru kumhiri kwamakungwa ava kunyika dziri kure kwavari kuenda vachiita zvemodeling. Saka tiri kufara chaizvo nekubudirira kwavari kuita vari kunze kwenyika.
Ndoda kuti tidzoke kuZimbabwe kwedu uku, zvakambomira sei pari zvino? Zvinhu zviri kutoitwa here zvekuti vana vanotonzi mwana wekwanhinga ari kuita modeling achitorarama upenyu hwake naizvozvo?
KuZimbabwe hachisi chinhu chekuti izvoni tingati chiri kuraramisa vana veZimbabwe. Nenyaya yekuti zvoni ikonomi yacho mukada kutarisa mamiriro eZimbabwe pari zvino, Zimbabwe haina kumira mushe. Ikonomi yacho haina kumira mushe, saka hakuna munhu angati zvoni angatarisire kuita modeling sebasa. Ndo zviri kuZimbabwe. Plus Zimbabwe yacho takatarisa masponsors chaiwa, hakuna masponsors akanaka kuti zvoni munhu angatotora modeling secareer yekuti ingamuraramise kumupowo chekudya kana kutoti ndingati munhu angaite modeling ezekeriya hazvikwanisike kunyika yeZimbabwe. Nechimwe chinhu chinonetsa futi kuZimbabwe, vabereki chaivo vevana havafariri vana vavo kuti zvemi vaite zvemodeling, nekuti modeling inotarisirwa sechihure, nekuti ivo vacho vanenge vachisponsawo vanozinge vakuda kutengesa vana vanenge vachiita zvemodeling. Saka vabereki vazhinji havakurudzire vana vavo kuti vatoita zvemodeling zvachose kuZimbabwe, nekuti vanope sira vana vaya vakurara nevarume kuti vahwine zvinhu zvakaita sekudaro, ende hapana chiri penyu futi chavanenge vachiwana chavanenge vachiburisa nenyaya yemodeling.
Ko, zvatinombonzwa kuchiitwa maMiss Zimbabwe vanhu vachitonzi vahwina zvinozoperera kupiko? Zviri kungoperera mumhepo here?
vanhu vanenge vachimina hasisi sekutaura kwandaita pandatsanangura ndichiti zvoni ikonomi yacho yakashata yezimbabwe haina kumira mushe saka kuhwina munhu anenge ahwina ake asi chahwina chacho chizvino hapana ende kwaanoenda nemodhening yacho ndopasina ende kuhwina kwacho mukada kutarisisa vacho vanenge vari masponsors acho vanenge vachisponsa modhering yacho iyoyo vanenge vachirara nevasikana ava kuti vahwine kana usina kutorara nemasponsors aya hauhwini handiti muri kuona ende hazvina keriya mukati yekuti ungatoti waita modeling muzimbabwe ugoita tarifiro yekuti ungararame nemodeling iyoyo ichikubatsira mumafinances ako hazvibudi
so zvii zvamunofunga kuti zvingada kunzi zviitwe muzimbabwe zvingabatsirawo kuti indastiri yacho ichengeteke kana kuti isimukirewo
ndakatarisa muzimbabwe kuti modeling isimukire pakaita vanenge vachikwanisa kusponsa asi pakusponsa pacho ipapapa panenge pachida kuti zvinhu zvacho zviitwe pamutemo zvive nevanenge vachitarisa zvakanyanyisa kuti zviri kufamba sei kuitira kuti vabereki vakwanise kukurudzira vana vavo kuti vaite modeling sebasa nekuti kana pasina vabereki vanenge vachikurudzira vana vavo kuti vaite modeling hapana chingabude saka vabereki kuti vakurudzire hunge vaona modeling yacho ine hunhu zvinhu zvacho zvichiitwa nehunhu uye pane masponsors anenge achisponsa nekuti pachitariswa tarenda kana pakaitwa kana zvikoro zvemodeling zvinhu zvakanaka futi fani kuti paitwe zvikoro zvemodeling ende zvikaita sekudaro zvinobva zvaita chiremererawo zvinoita zvinhu zvine hunhu
vanodzidzisa nekubatsira vechidiki vanoda kuita zvefashion design nemodeling muzvare Abigail Juru vachishanda nesangano reJ Incorporated Practitioners vari parunhare kuSouth Africa naEvans Zininga weStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. Zimlive.com rinoti mumiriri wezengeza wesi mudare reparamende vaJob Sikala vachamiswa mberi kwedare nhasi kuti vapomerwe mhosva itsva yekuti vakareva nhema kumapurisa aiferefeta rufu rwaMo Blessing Ali. Munewsday, sangano reCrisis in Zimbabwe Coalition rinoti richaronga kuratidzira kukuru zvichitevera kusungwa-sungwa kwevanhu vanorwira kodzero dzevanhu. Mashoko awa anouya panguva iyo vashandi vehurumende vazivisa kuti vacharatidzira zvine mutsindo kutanga nemusi wemuvhuro uri kuuya vachiti vanoda mihoro yakakwana. Munewsday makare gurukota rezvekuburitswa kwemashoko anoti zvemari zviri kunetsa muzimbabwe zvinokonzerwa nevanhu vasina kunaka vavasina kudoma. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Government yakunova basa.
Government. Ma ministers of what wawawa. Vakuru vanotungamira zvemari zveizvei. Mazadza misika yenyu pasi pemiti. Saka hai. Hai. Since vazvamapinda makaningirikina chii. Chii chamakachinja mustates. Hapana kana chichumwe. Zimbabwe dera kutofa west. Tumachonyonye zvezvi. Because of why? Government hapana kana chari kuita nothing asi kungodla mari kudla mari ndokubasa kwete uri kwai muri kugadzira nyika hapana kana tse hapana chamuri kuita vakomana kana to
makadini pastudio 7 makadini pano mese nevateereri nemubvunzo wangu ndinokumbira kuvunza pamusoro pemapemiti ari kuexpire musi wa 31 December. Pano expire mapemiti aya vanenge vakatenga dzimba muno vachishandisa mapemiti iwavo nevakatenga dzimotokari vachishandisa mapemiti iwavo pazvino expire pazvinenge zvofambisiwa sei zvichifanana nevachabva muno musouth africa vachida kubva December nemotokari dzavo mapemiti avo anenge achiri kushanda pakuzodzoka apo mapemiti aexpire ndopanenge achida kuziva kuti mutibvunzirewo kuti zvei zvozofambisiwa sei tigarewo chiziva kuti pamwe tokwanisa kuzoenda zvonetsa zvepakudzoka. Ndozvananga chikumbira vamwe ndopanomubvunza wangu ipapo kuti mutibvunzirewo ipapo kuti zvinoitiwa sei.
Hello, makadi pastudio 7. Ini ndiri kutaura ndiri kuno kumatebhereland. Ndiri kuda kukurudzira vanhu vese vana veZimbabwe vari kunze kwenyika kuti ngavasasigire TCC pasocial media chete, but ngavauye panguva yekuregista kuvhota, ngavakumbire maoff days pamabasa avanoshanda vauye vazovhota, nemusi wekuvhota vakumbire futi maoff days kwavanoshanda vauye tivhote tese tibatane kubvisa ZANU-PF. Ndiri kukumbirisa vese vari kunyika dzakasiyana siyana, UK, South Africa, Zambia, Botswana. Kunyanya vari kuSouth Africa, ndiri kuona kuti South Africa ndoine maZimbabweans akawanda, saka ngavabatane vauye tigadzirise nyika takabatana tese. Tikabatana tinokunda chete muZimbabwe. ZANU-PF tikabatana. Zimbabwe yakuda kuti tese tibatane, vana vese, vana veZimbabwe vese ngatibatanei. Next year 2023 ngativhotei nekuwanda kwedu. Ndatenda.
Makadi mose weStudio 7 kuAmerica, nyamu Washington DC, Zimbabwe. Ndi isu gwadzo wanumbiri kuhituwa wedu, mtunga mirwe nyika wedu, Chamisa, rukubiru wa mafuta katarira. Sawa isu sewanu washandi wekunze kwenyika, tisu zina 2023 tende kumusha tino kuisa. Neri wondo nda ingu otwa kumusha ku Zimbabwe, atibiri wa mafuta katarira.
Magadiko pastudio 7 wawande nevamwe vose, kudai kumbiravo kuzva kuti mapurisa aya achiri mapurisa eZimbabwe ra kuti ava mapurisa eZANU-PF, akunzi ZANU-PF Republic Police. Ko havana kuona here vhidhiyo yaitwa navanhu veZANU-PF vari pamusangano pavo vaitaura kuti Chamisa ngaurawe pamwe nevana vake nemasupporters ake? Havasi kuzviona here mapurisa? Asi unonzwa vachiti teki-teki neTCC vachiti ndiye nokonzesa noizi. Havasi kuona here vhidhiyo rutenderera masocial media zvinoitwa nevanhu veZANU-PF? VeZANU-PF vakupromisa mhirizhonga, asi mapurisa anoti teki-teki nevanhu veTCC. Ana Jobs Karagen vakavasunga, vari kusindwa mhosva dzavasina. Ko ava veZANU-PF vari kutaura zvinoonekwa nemunhu wese pasi rese? Havazvioneri, havazvioneri mapurisa eZANU-PF?
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318 muchitudza zvamunofunga pane zviri kuitika.
Vatereri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5K U band neC band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pawebsite yedu www.voashona.com kana paFacebook page yedu yeVOA Shona.
Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Mutengo wechingwa unogona kukwira chirunguva zvichitevera kukwidzwa kwakaitwa mutengo wefurau neGrain Millers Association of Zimbabwe. Zimbabwe Congress of Trade Unions inoshora hurumende pamusoro pekumhanyira kudzinga basa vashandi vanenge vachirwira mihoro yakakwana. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manyoro anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande ndichikusiyai mumavoko aChris Gande.